Panyaya yehondo iri pakati peHamas nehurumende yenyika yeIsrael. Chirongwa chokuchinjana nhapwa dzehondo dzakapambwa namativi maviri awa muhondo chinochakanaka zvikuru nokuti imviromviro yokukoshesa upenyu hwavanhu. Chirongwa icho chinounza mucherechedzo wokuti hondo inoparadza, inouraya upenyu hwavanhu nesisi kwazvose pasi rino, zvinosanganisira zviumbwa, zvivakwa uye zvose zvinoshandisiwa pakurarama. Saka icho chirongwa icho chichi chinobudisa pachena kuti upenyu hunofanirwa kuchengetedzwa kwevanhu vakatapwa vari mumajere ehondo mbiri idzodzi. Inounzazve koshesa nyaya yekukurukura kana vanhu vapesana maonero.
Munoona chirongwa ichi chichibudirira here, uyezve zvakakosha sei kuti pave nenhaurirano pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi igopera, uyezve kuti nhapwa idzi dziwanikwe idzo dzichiwanikwa dzichichinjanwa?
Hurukuro zveiyoyo kuchinjana nhapwa iyi dzehondo inotara futi nyaya dzekodzero dzavanhu panyika dzokugarisana muzvakanaka mujekerere. Saka chirongwa ichochi ichi chinofanirwa kuti chivandudziwe namativi ose anoda kuti hondo iri pakati peHamas neIsrael imire.
Munoona zvichizomira sei mune ramangwana panyaya yenhaurirano pakati peIsrael neHamas?
Ndinoona kuti zvatanga nokupana vanhu vakasungwa kuti maviri iwaya zvinoita kuti vanhu vachitanga kumisa hondo iyoyo kuti nyange vanhu vapanana nhapwa idzi vochiziva zvekuti hatisi kuda zvekuzoita nhapwazve pakati pavanhu.
Medzisiro yakanaka pakati pevaviri ava ndeyeyi?
Panofanira kuti pachiunzwa utongi hwejekerere nokurarama kwomufaro pakati pendudzi mbiri dzomuIsrael nedzomuGaza, West Bank, dzomuPalestine.